Vachiparura urongwa hwavo mudare reparamende kuMount Abden pedyo neHarare nhasi, vamwe vevati vane tarisiro yekuti upfumi huchaderera zvishoma nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura.
Tiri kutarisira kuti upfumi hwedu huchadzikira nechikamu chimwe chete nezviga zvitatu kubva muzana 1.3% gore parinopera. Mumari yemuno tiri kutarisira kuti tichawana mari yekushandisa inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemana 93.2 billion, asi ichada kushandiswa nehurumende inogona kusvika mabhiriyoni makumi mapfumbamwe nemanomwe 96.8 billion.
Vatiwo vari kutarisira kuti bazi rezvekurima richaderera nezvikamu zvinodarika makumi maviri nechimwe kubva muzana kana kuti 21.2%, kwete zvikamu zvinodarika zvina nezvika zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.9%, sezvavaitarisira muna mbudzi gore rapera pavakaparura bhajeti ravo. Vachitaurawo nestudio 7 panze pedare reparamende, muzvinafundo Ncube vati vanofara nemamiriro akaita upfumi hwenyika zvichikonzerwa nemari yeZig.
Tatu isusu mataxis ari kubhadhara nemakambani ngavabhadhareya at least half in ZIG. So ZIG yotenderera nditi kana munhu achida maservices from government futi ngavabhadhare futi ndeyeZIG.
Vancube vavimbisawo kutora matanho ekusimbisa mari yeZIG vachiti makambani emuno achange ava kubhadhara mari zvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% yemitero yavo nemaZIG kana kudarika, ukuwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kubhadhara zvizhinji zvavangada kubva kuhurumende nemari yemunyika. Asi anomirira vemapato anopikisa mudare reNational Assembly uye vari nhengo yechimwe chikwata cheCCC, amai Linet Karenyikore, vati havaoni chakanaka chataurwa navancube chichabatsira veruzhinji.
Ngoma ndiyo ndiyo yekutambura kwevana vemusika. Element yekushandisa kuti US dollar ingoripo, vaidai vangotaura kuti muZimbabwe muno mari yakungoshanda iZig. Zvoreva kuti vari kutogamuchira zvekuti US dollar ichine huremu.
Vaimbo vegurukota rezvemari munguva yehurumende yemubatanidzwa vatendai biti vatiwo
kutaura kunokwanisa nemi zvesi zvezvizvi kumanya rato kuma25 chomunhu ari kubata vanhu kumeso munhu akumiwa munhu atadza kana kaanaifanangoita kutaura kuti varume nemadzimai ndazvitadza indaa kumbodzokera kuchiitaneri kwakanga tiri davatsvagawa mumwe kana chivhayo ambopinda pano panyani.
Asi vanotungamira komiti yezvemari mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeZANUPF vaClemence Chiduwa vati matanho ataurwa namuzvinafundo Ncube yekusimbisa mari yeZig anoyemurika.
ZIG iri reserve bank pane zvavakataura nekuti ZIG redu rirambe richishanda pakutenga, ZIG redu rirambe richishanda panyaya yekuti tive nevalue. Asi panga changa chasara ndechekuti ngatitivei neyatinoti macomplimentary measures ndo auya.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati vancube vasiya mushandi ari pamhene.
Tine vashandi vazhinji vari kuora ZIG ende ZIG iroro radonha. So kana vaminista vachiti ZIG riri kuramba rakasimba, rinoramba rakasimba kwavari nekuti ndivo vanokwanisa kunotora mari yedzora kureserve bank.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wana muzvinabhizimusi reCEO Africa Round Table vaoso Obina vaudzawo Studio 7 kuti kusimbisa ZIG kwakanaka asi mari yacho haisi kubatika.
Vanhu vemuZimbabwe vanotenga vanofanirwa kunge vachinge vaine mari yomuhomwe. Ndo zvinotanga kuti vanhu vanzwisise vagutsikana kuti izvo mari yedu yapo inoshanda.
Vancube vatiwo mamwe mabasa akaita seekugadzira zvidhinha nekuchera zvibhorani akasiyirwa zvizvarwa zveZimbabwe. Mabasa aya ange ave kuitwa nezvizvarwa zvekuChina kunyanya. Muzvinafundo Ncube vatiwo Zimbabwe ine chikwereti munyika nekunze chinosvika mabhiriyoni mazana maviri ane makumi mapfumbamwe kana kuti 287.2 billion ZIG. Zimbabwe iri kutatarika kubhadhara chikwereti chayo zvopa kuti vakawanda vakaita seIMF nevamwe vanokweretesa mari varambe kuipa mari. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.